manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 3/2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS.
Ndinombofara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanikwa uchimiririrawo nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nekutarisa kuti gender yako yakamira sei ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda
ngatisanganei muchirongwa chinotarisa zvinhu zvakanangana nevanhukadzi Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvine vana vanodzidza vachigarapo kana kuti boarding schools muZimbabwe zvinonzi hazvichina chikafu chekuti vana vechikoro vadye. Rimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kukurudzira hurumende kuti imbovhara zvikoro yosiya vana vari kunyora bvunzo kuti vapedze bvunzo dzavo. Mutungamiriri wePTUZ, vatakavafira Joe, vanoti sangano ravo riri kukurudzira kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata vazhou kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Zvina kumira zvakanaka muzvikoro. Zvikuru sei mumaboarding school. Vana vezvikoro hatichakwani kutenga chikafu nokuti zvinhu zvakazodzokonoka zvodhura mari ichishayawo simba. Saka maboarding schools akawanda vana vari kunonga zvike nomuromo vari kurara nenzara vachisvera nenzara saka zvinhu zvashungurudza vana vakawanda vavo vanonyora mazamanishini
saka muita sei nevana
pane matanho atorwa kuona kuti maboarding schools angadini matanho ariko mairi chekutanga nechekuti vazhinji vari kuti vabereki dai vakwanisa vaita inonzi supplemental budget vawedzere dzimwe mari dzekubhadhara asiwo vabereki vacho havana kuwanaiwana mari iyo nokuti hurumende haina kuwedzerawo dzamakambani zvavo pana vakawedzera mari dzinotambirwa navabereki avo vanotoyaurawo nhamowo nokutiwo mari dzavo hadzichatengi imwe ishu yasajestwa ndeyekuti zvinofanana nekuti zvikoro zvikurumidzazvo kuvhara zvabvara kosana nevana vari kunyora chete veolevhu nealeve asi zvekare izvo zvinopa kuti even ivo vanenge vasoa mari yese inobhesi yekuti vazopedza kotero vachinyora nokuti mari hamusina muzvikoromu maboarding school asiyauka vabereki havana mari saka zviri kuhurumende kuti ione kuti zvingaita sei kuti vana vapedze kotero iyi
hurumende iri kuzviona here izvi kuti vana vari kushaya zvekudya pamaboarding
hurumende yasidewo kuti haina hanya kunyange ikaona haina hanya haina tsitsi nevana vechikoro inotoona sekuti zvematengerwo enyika ndo zviri nani vanenge vachita kuti zvinhu vanoda kupa impression yekuti zvinhu zviri kuimprova muZimbabwe asi vakuru vezvikoro vanyora kuministry yeeducation vachivaudza kuti Wariku fesa nendambu zikoro kufidia wana wari mabuti.
Wakuru we zikoro wakanyo ratamba iyi. Pane minjuro ya vati wawana ere kufakuru mende.
Pane minjuro ya wani kwa kufakuru mende wanongo uzuwa zeba. Lino mburu mbuti. Dae madana wadere tuwa. Wakona uti waeta mdeme mdeme. Aso wadere kwa shina mariache wane inunga kupi. Wike mino. Next week, I direct wakawanda wadama kuzikoro kutuwa zote oriana na wakuru wezikoro kutichi nga ito kuti wana wate zikoro asi jinokona zaka omera wabereki zaka omera wezikoro
kwa wabereki wanga ite chinyipanya yae
wabereki apana zonga ite nuti mwesa ari kucho jamba wabereki wate soo kumtana nepatumbwa wabereki wanada omutu urumeti wakive wato marino kosha urumende ndiye ene social contract na wana ndiye ene kona kona kuti ya wana solution ya kuti marimba wani kwa sei chikafu chinga wani kwa sei muzikoro dae zaito birao kana kuchokoa mabodi nikuru chikafu zingawa nani shakune madona zanoya wane chikafu mama
abo vangawari mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe vatakawa fira joo vachitaura vari parunare vari kumashingo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Muongororo ya kaituwa ni Studio 7 mwakutaye Francis Town nekaburoni ayo anogara vanu wakawanda veku Zimbabwe ino rekiza kuti vanu wakawanda vari kukumbira rubatsiro kuvakuru wa doroba aya. Meya weguta rekaburoni vaka kisotutwe vanoti icho kwa di kuti zizwarwa ze Zimbabwe nezimwe zinova kune zimwe nyika ziri kuda rubatsiro uru. Izvi zvinotsigirwa namaya weFrancis Town amai Sylvia Muzila avo vanoti vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe vari kuuya kwavari vachikumbira kuti vapiwe mishonga iyi pachena. Mumwe anorarama nekuita mabasa emaoko muGaboroni vaMoses Chamunorwa vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuBotswana vaine shuwiro yekuwana mishonga sezvo muZimbabwe muri kuitwa huori pakupa vanhu mishonga iyi.
Zvimwe akapenga ndopuwa vanhu izvozvo yazvotengesewa vanoti netsei ipapo nodotenga saka vasina mari vanodofa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi re National AIDS Council of Zimbabwe panyaya yehuori hunonzi huri kuitika pakupiwa kwevanhu mishonga yema ARVs. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Celestine Mpandawana vanoti Botswana inobata zvakanaka chose zvizvarwa zvayo zvinoda mishonga yema ARVs. Muzvare Mpandawana vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti vekunze vauye kuBotswana kuitira kuti vawane mishonga iyi.
Government yeZimbabwe ingade ingashuvire kuitira vanhu vanorwara neHIV zvakanaka sezvinoitirwa vanhu vekuBotswana kuti vanovhizitirwa, vanopiwa chikafu, vanopiwa mishonga mahara. But chinogona kunetsa ndechekuti ikonomi yeZimbabwe neikonomi yeBotswana zvinhu zviviri zvakasiyana. Of which ikoko vanototrayawo kuti chero uchirwara neHIV uri kumba vanogona kuprovider vanhu vaunogara navo mumba. Kusiri kuti vanhu vabhadhira kuti vanotasa kuva provider nezvinana magloves zvichichi kuti vakwanise kuchengeta murwere zvakanaka.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuda kudomwa nezita nokuda kwekuti chinorarama neHIV and AIDS chinoti dambudziko remari ndiro rinoita kuti vamwe vasakwanise kuenda kumusha kunopiwa mishonga iyi sezvo vanenge vakauya kuBotswana vari pama ARVs kare.
Muno maforeinari muno mukamu vakazhinji vacho vakazotsvaga mari. Saka zvakazotsvaga mari zvinhu zvinovatorera nguva kuti iwe awanze kwana mari kuenda kuZimbabwe kunotora zvema ARV kuti process yacho yakakura. Saka anenge akuona zvinhu zviri izi kwaari zvokuti akaenda kuvakuru vemunhu akavapona problems avo vaigona kuvabatsirawo since iye pamwe anenge akabva achitomwa. Saka muno mukuti azokwanisa futi awanewo futi kuti mari yekudzokera iye akaiwa zotsvaga kuzorarama situation yekumusha kuri anaumira mushe.
Mumwe mugari muzvare Venezia musavengana vanoti zvimwe zvizvarwa zvenyika yechipikirwa zvava netsika isina kunaka yokungoda kukumbira zvese zvese pane kuti vanobatsirwe kumusha.
Chiti ngavaende kumusha kana varipo. Ngavaende kumusha kana tichivaona muno tinototaurirana kuti aiwa zvavarwara kudaenda kumusha kunorapwa kumusha. Inowana rubatsiro kumusha muno hapana rubatsiro ratopwa asi kufanira kwokudi kwekutenga.
Nyanzvi munyatsi zveutano vaWinston Muzangwa vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuZimbabwe ndiko kuri kukonzera kuti vamwe vaore mwoyo mukunotsvaga rubatsiro kumusha. Bazi reNational AIDS Coordinating Agency rinoti pane vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu vanobva kunze kweBotswana vari kupa mishonga yemaARVs, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana vari vanhu vekuZimbabwe. Bazi iri rinoti zvizvarwa zveBotswana zvinosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru zviri kupiwa mishonga yemaARVs pachena. Pasi pemitemo yenyika iyi, Botswana inopa chete mishonga iyi kuzvizvarwa zvayo. Vanhu vekunze vakaroorwa kana kuroora chizvarwa cheBotswana pamwe neavo vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyuro yenyu ichinge ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNew York anoti vasikana vaviri vokuSaudi Arabia avo vane mitumbu yakawanikwa kumahombekombe kwerwizi runonzi Hudson vanogona kunge vakazviuraya. Mudhikutivha mukuru muguta iri vaDermot Shea vati Tala Farea uyo ane makore 16 nemukoma wake Rotana Farea uyo ane makore 23 vanogona kunge vakasarudza kuzviuraya pane kuti vadzokere kumunyika kwavo kuSaudi Arabia. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Musanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nezvavanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Lucy Chivasa vanoshanda ivo nesangano reLegal Resources Foundation asi vari muAmerica parizvino pachirongwa cheHubert Humphrey Fellowship apo vari kudzidza ivo zvinoitika imo muno muAmerica vari kuMinnesota. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Ngatitsananguriro kuti kuite imo muno muWashington.
Muno muAmerica ndakauya kuzodzidzira nezvemutemo ndichionawo maitira vanoita zvinhu kunoku pamwe chete nekuenda kuchikoro. But muWashington DC tanga tine mutsangano wevanhu vese vakauya kuzoita program iyoyi inonzi Hubert Humphrey. Three about 150 vanhu vakabva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rese, saka ndiyo tanga tichita inonzi Global Leaders Forum.
Imi semudzimai munonzwa sei kunge makamirirawo mamwe madzimai ari kuita basa irori ramunoita kuZimbabwe?
Ini ndinonzwa kufara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanike uchimiririro nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nekutarisa kuti gender yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Muri iko kuno zvizva muri kutarisira kudzidza semudzimai anova gweta munyika zvekuti mugoso unopakurirawo vari kumusha kana mchinge madzokera uye zvichirongwa chenyu chakareba sei?
Chirongwa chedu chakareba gore, saka zvazvino zvekuti ndichange nichienda kuchikoro. Pandirikuenda kuchikoro ndirikudzidzawo nyaya dzema human rights kuUniversity of Minnesota. Asi ndiri ipapo futi zve hatingoende kuchikoro chete tichaenda kubasa. Kanyaya iripo ndeyekuti ndinenge ndifanira kudzidza kuti maorganization ari kuno kuvanoshandawo sei zvandinozofanira kunoshandisa kana ndadzokera kuZimbabwe. Chandingati ndadzidza panguva inodiki yandangosvika kuno ndechekuti maorganization ekuno anoshanda sei zvakasiyana nezvatinoita kana tiri kumba. Saka izvozvo ndizvo zvandinenge ndifanira kuti ndozotora rumwe ruzivo rwachona ndoenda naro tonoshandisawo kunyika yedu.
Muchiona mafambisirwo anoita kuno nechinguva chamagara muri muno ndezvipi zvamungati muri kuuyemura zviri kuitwa imo muno muAmerica zvamungada kuona zvichiitwa kuZimbabwe nyanya takanyanyotarisa madzimai?
Chandinoyemura panyaya dzemadzimai inyaya yekuwaniswa kwemukana, kuti kwese kwaunoenda kazhinji unongowanawo vanhu vechidzimai varipo, pangava panyaya yezvematongerwo enyika, because ike zvino pane maelections atakatarisana nawo muno muAmerica unoonawo macandidates echidzimai vakati wandei vanenge varipo vachimiririrawo mapato ava akasiyana. Izvozvo ndozvandinoona sokuti senyika yedu yeZimbabwe tofanira kuti titirerusewo mapolitical parties edu apewo mukana kumadzimai kuti vakwanisewo kusimuka vachivhoterwa.
Tichitaura nyaya iyoyi yesarudzo remuno muAmerica, zvii zvamadzidza? Takatarisa kuti tiri kuona kune maRepublicans avo vari kukokerwa navaDonald Trump, tozoonawo kumaDemocrats vari kuda kurwisa chaizvo kuti vawanikwewo vachiwana ruzhinji matingati muSenate muine muCongress. Tiri kuona vana Barack Obama vaimbova mutungamiri wenyika vari kumiramira, vana Oprah Winfrey vari kumiramira. Zvii zvingadzidzwewo nevanoita zvematongerwo enyika kumusha nezvamuri kuona kuno?
Ndingangoti chikuru chandadzidza ndechekuti kana vanhu vachikampena hapafani kuti pave nerurengo. Rurengo runosvika pakuti vanhu vanorovana, zvinova zvatinoonawo zvichiitika kunyika yedu. Ndinonyatsoona vanhu ava vachikampena vachiita makwikwi avo vachipanana mukana even panyaya dzenefenyuro. Ndakatarisawo nyaya yefreedom of expression panyaya yemedia, ndinonyatsoona mapato ese achikaziwawo, plus ndakanyanyoyemura maitiro avanoita marali avo kana vari kunoka. Hapana kana nyaya yemhirizhonga kana kuti kurwisana kwandinoona vachiita. Saka izvozvo ndingangoti pari zvino ndo zvandati ndayemurawo sezvo ndichitori pakunzwisisa kuti sarudzo dzavo dzinofamba sei. But ndingangoti pakukokera kwavaziita ndadzidzawo kuti vanhu vanofanira kushambadza zvavanazvo, zvavari kuvimbisa vanhu nezvavakanakira kuburikidza nekutaura nevanhu pane kuti vanhu varohwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Lucy Chivasa vesangano reLegal Resources Foundation, asi varipa Hubert Humphrey Fellowship imo muno muAmerica. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mashoko akaziviswa nemutungamiri wekereke PhD Ministries vaWalter Magaya ekuti vakanga vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer, uyewo HIV kana kuti shuramatongo, asi pashure vakazokumbira ruregerero kuti vakanga vakasika kumedza kutsenga vachada. Pavakaburitsa mashoko iwayo, vakaturunura mashoko avo, vakapedzisira vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemishonga muZimbabwe. Muhurukuro yedu tabata mubati wehomwe musangano reChristian Alliance vaJona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda zvikuru
vaGokova. Nyaya yatida kukurukura ndiyo nyaya yemashoko akanga aziviswa naProfet Walter Magaya, vachizivisa kuti vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer neHIV inove shuramatongo. Asi takazoona mushure vachidzora mashoko iwayo vachiti aiwa ndakasika kumedza kutsenga ndichada. Tichitarisa nyaya iyoyi nemaonero enyu, munomirawo papi imi semuKristu?
tine dambudziko rakakura munyika rekuti iro takaregerera this new crop yeva paridzi vakaita sana magaya nevama wakadaro vachishanda vachiti vari kuparidza shoko ramwari but taona mapfumira avari kuita vachipa shumiro kuvanhu varombo zvino tishungurudza zvikuru kuti zvinomboita sei evangeri rare kungoda kuita mari chete kauti evangeri rofana kuva rekuparidza Jesu mupenyu Jesu anoponesa vanhu saka kuuya kwaana magaya nezvaitika izvi zviri kubvawo mukuti imo munyika medu chaimo zvina hazvina kumira zvakanaka kutarisa nyaya dzezveupfumi kutarisa nyaya dzematomberwo enyika zvinopesera zvaita kuti vanhu vashaye pekubata vangotongofunga kuti tikaenda kwamagaya upenyu hwedu hunoreruka haungomuka one day vongoti ndatowa nemushonga uyai mutore mushonga mushonga yacho haisi yemahara futi ari kuda kutoita mari nazvo
asi pane mitemo here vagokova inobata vemakereke kana kuti vanenge vachida kutanga makereke kuti vange vachiteedzera yatingati ingadai yakatyorwa navamagaya pamuri kuti vanhu vari kuregererwa kwenguva yakareba
hapana mutemo uripo iko zvino izvi even inini pandiri panapa ndiri muhwisiri but ndikangofungawo kuti ndakuda kubuda muhwisiri ndotangisa chechi yangu ndotogona kutoswera ndaane chechi yangu ine vanhu vanonditeerawo mangwana chaiye saka isisi tiri kuti hatidi kuti government itange kutiko takuda kutaregulate mabasa emachechi machechi ngaamire atarise madambudziko ari kufeswa nevanhu vari kuda zvekunamata vane shungu dzekuda kunamata mwari voita pachirungu inonzi self-regulatory mechanism iko zvo izvi hatina that mechanism
ko vari kuti dai vamagaya vapiwa mukana wekuti vange vachimboratidza kuti mushonga wavo unoshanda here kana kuti kwete vasati vatakatwa nevanhu pamwe nekumiswa pamberi pematare imi munotiwo
vamagaya vakatyora mutemo wekuti iwo vanongoti ndaane mushonga unorapa vanhu mushonga wacho usina kuauthoriziwa kuhealth system kune maregulatory authorities vakaignore that vavangoti vanhu uya nitore mushonga Zimbabwe inofanira kuvava inyika isina zvekuti fembera fembera tinofanira kuteedza mutemo saka vamagaya vakazosungwa nenyaya yekuti havana kuteedza mutemo ende vakabvuma kuti yezve chokwadi handina kuteedza mutemo wezimbabwe
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu
tinotenda vajonga kandimiri nekundipa mukana wakadai thanks very much
manga makateerera kuna vajona gokova vanove mubati wehomwe kusangano rechristian alliance muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 muchirongwa chatinopiwa nhasi naRay Choto westudio 7
yasvika nguva yekuti timboverenga zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 pafacebook pamusoro penyaya yatakaburitsa nezuro yekuti sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reworld food program rakapiwa mari nehurumende yeamerica kuti ishandiswe mukutengera vanhu vemuzimbabwe chikafu munyori wedu wekutanga mukoma steve mizha vanotiwo tosvika riini tichichengetwa nhai guys kubva kuvabereki kusvika kuvana takangobatwa nevakweguri ivava ngavatimbotipawo chigaro ichocho timboona kuti zvinorambawo here ndimukoma steve avo vari kupawo pfungwa dzavo mukoma richard mwoyo vanotiwo tinotenda vanotipa nhau istudio 7 rikurewakai aiwa tinotenda mukoma richard mwoyo chikafu ngazvirambe zvakadaro hazvo uyezve mamuka sei vana vamwari munofara here kwamuri ikoko kumativi mana enyika tinoti muchengetwe namwari nguva dzose amen aiwa tinotenda mukoma richard mwoyo nemashoko enyu tinovimba vateereri vestudio 7 vari kumativi mana vanzwa zvamataura munyori anotevera ndibaba takunda isaac mugovera avo vanoti chikafu ngachiuye tichidye plus chouya mumaoko ezanupf saka machinja muchakaura nenzara gore rino. Aiwa, baba takunda, fungwa dzakadai hadzina kunaka. Chikafu chinofanirwa kupiwa munhu wese anoshaya, pasina kuisa zvematengerwo enyika mukati. Tete Juliet Mado Vengesai vanotiwo vanhu vakawanda kumaruwa vanofunga kuti chikafu ichi chiri kubva kuZANU-PF, vachiti zvekuti chabva kuUnited Nations havambozvizive izvozvo. Kamusarudzo, moti vabira. Idzi ipfungwa dzasisi Juliet Mado Vengesai vatumira mashoko aya paFacebook. Munyoro wekupedzisira ndiSamuel Sami Dzamatira vanotiwo kuita chikafu chekupiwa zvinhu zvakaoma vanhu wei. Ichokwadi, vanhu vanenge vachifanirwa kuzvishandira nekuzvirimira vachiwana chikafu. Asi mukaona masangano akaita seUnited Nations kuburikidza neWorld Food Program akupindira munyika kupa chikafu, zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Basa redu nderekukuudza imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7. Kana pane zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno pano paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro, shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinoda kuti muzivewo kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pano paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rweshona kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira matext message panhamba dzinoti 1202-465-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 1202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu inoti VOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Aiwa, tinotenda Rejoto nekutiudza zviri kutorwa nevanhu paFacebook yedu yeVOA Shona. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chicken Inn 1, Black Rhinos 1, Yada 0, Blawayo City 0, ZPC Kariba 2, Chapungu 0, Nashville 0, Herentals 2. Mangwana mitambo yenhabvu yakamira zvakadari. Islanders ichatamba neHarare City kuBaba Fields Stadium. Mutare City Rovers vs Cape United kuVengele Stadium. Shabani Mine vs FC Platinum kuMaglas Stadium. Dynamos vs Triangle kuRufaro Stadium. Uye Ngezi Platinum Stars vs Blaue Chiefs kuBaobab Stadium.
Oh na 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 na. Another pole cruise on the beach, right?
Yeah, yeah. My love, yeah.
She shines in the nighttime like a moonlight. I can't let that girl off my tie. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going to put a cabatana.
Sara Gade.
I'm not going to be doing that. Saka matereni, oh my love, you made me. Kero ranga my destiny, baby, you and I are meant to be. No saka matereni, oh my love, you made me. Kero ranga my destiny, baby, you and I are meant to be.
Can I watch in the dandy? Dandy, 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 dandy
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndinoti morara zvakanaka.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani zulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhla ka 3 lwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa obesedolobheni leBrightbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe amamvotelayo.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona leyi ngoba okusidanisayo ukuthi imetha leyi isekhothi njengoba sikhuluma kanje.
Amapholisa aya emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengowaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi, besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa yigugu Rahundi na. Silengxoxo lontombazana osakhulayo owancintisa kukhetho unkosazana Bimbayi Muswaburi ngelakusasa lakhe. Uzangena na kubandla leMDC? Thiyani indlebe. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos liyasinda ekugunyulweni kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje obesedolobheni leBrightbridge lapho okubikwa bekugcwele abantu kade ezobabonga ngokumvotela kukhetho olusanda kwedlula. UChamisa wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kodwa yena uthi waqilibezelwa. Wazisa ngemva kokhetho ukuthi uzabhodabhoda ngelizwe ebonga abasekeli abamvotelayo ngamavoti adlula izigidi ezimbili, i-2.3 million. Kusasa uzakuba eseGwanda.
Direct from Washington, the voice of America.
Idale lePhalamende lizasebenzela kobulawayo kumalanga amahlanu alandelayo. Namhla idale leli belilomhlangano omkhulu ohlaziya inhlelo zaleli dale ezenziwayo lezenziwa kuminyaka emihlanu elandelayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomela ibhinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongowebandla leMDC laye obesemhlanganweni lo.
Lomhlangano yimhlangano wokubumba i-institutional strategic plan eka 2019 kuze kuyefika u-2023. I-strategic plan ke yindlela eyokuthi iParliamente ifuna ukuthi izihlole ukuthi khona kusukusela kathesi kuze kuyofika u-2023 kungabe kuyiziphi izinto okufuze ukuthi iParliamente izenze.
Ngokwakuqala na ukuthi kwenziwe umhlangano onye.
I-strategic plan le ayisiyo yakuqala ngoba kathesi sikhuluma kanje siqalisa eka 2019 to 2023 besisenza i-review sihlola ukuthi eka 2014 to 2018 siyanelise kanganani, kungaphi lapho esehluleke khona, kungaphi lapho esikwanise khona, okusehlulekisileyo yikuyini kathesi ke kuyini esikufundile ukwehlileka kwethu lokho esikwenzile ku 2014 kusiyafika ku 2018 so ke yikho okade kusenziwa ayisiwo malunga edale leparliament wonke abuyileyo
umhlangano onje oyakuyenziwe uyakwenzelwa kobulawayo yini kumbe ngokwakuqala ukuthi wenzelwe kobulawayo
angilaqiniso ukuthi iminyaka edlulileyo ibisenzelwa ngapi imhlangano enje kodwa nje engakunanzelelayo ngaluthi speaker esilaye ngu-speaker ojayele ukuthi isikhathi esiningi ethi imisebenzi lemihlangano yeparliamente etshiyetshiyeneyo yenzelwe endaweni ezitshiyetshiyeneyo ngikhuluma njalo nje lumhlangano we-strategic planning ekade silawo uqalise namhlanje kodwa iparliamente phose izabisebenzela kobulawayo ukuze kuyefika umhlaka 11 November.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga North edalele parlamente engowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amapolisa izolo abikwa eye emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi owebandla leMthwakazi Republic Party obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengomunye owaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi. Besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakamkhwananzi babulawa igugurawundi na. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imeta le isecourt njengoba sikhuluma kanje. Okusimangalisayo ukuthi kathi okubenza basuke bekhona lekhaya kuyini bona bekwazi ukuthi umkhwanazi umnikazi wendaba ukobulawayo njalo ukuya kwabe ekhaya kuzatshintsha yini ukuthi khona khona kuthiwe hayi ukubulawa kwabantu bakithi okwenzakalayo kakhulu kusenziwa ngena lowo phethe ilizwe leZimbabwe uMnangagwa kuzatshintsha yini. So ngokunjalo besisayikhangela indaba yakhona sisayicwayisisa sisafuna ukuthi sixoxe futhi namaloya ukuthi sibone ukuthi sincedisa kanjani ngoba singakujabulelile ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu ngabe bona bona abantu abakhuluma isiyona bevela ku state so ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa beseselwa ngabantu futhi esikwazi ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebelele.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Awu siyabonga kakhulu abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa ngu Mokhande former president of South Africa independent international commission eyaphoyintwa Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu 6 ababulawa mhla ka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi i-commission day kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa yethina savele sasola ukuthi kathi i-commission day idingani kobulawayo ngoba phela la bantu bafele eHarare njalo labantu ababuleleyo lo mhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasotsha ayedubula abantu laba bangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akulasidingo sokuthi i-commission day izwe kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sheke ngaso se-Rainbow Ten kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakala eHarare bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo kakhulu indaba yombhuqazo indaba yegugurawundi. Yikho ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela uMokhanti ukuthi hayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezonke zingeke ikhulume ngegugurawundi kasuze siyilalele. Basebebanika ke amathuba okuthi bakhulume kuyasidanisa ukuthi kathi waye kwadojwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu umkhwanazi ngoba kayishiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayeleminyaka engu-70 owakhuluma strongly la ngendaba yombhuqazo ehamba bahamba lo dadewabo onguye futhi wabulawelwa umntwana ikukhula undi umjaho wayele 21 years by that time bathestify ke lubaba lo dadewabo ongunina kalo jaha labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ukuthi kwahamba njani kodwa kwasidanisayo ukuthi kanti phakathi kwabantu bonke laba ningibufakazi why basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophela ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kamnangagwa esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, bu short wave 4930, 6065, 15460 lagu 13860 kHz. Untombazana usakhulayo uvimba ishe muswaburi ngomunye wabasakhulayo abangena kukhetho olusanda kwedlula encintisa ukumela isigaba sebulawayo South edale lephalamende ezimele. Kodwa wanqotshwa ngumnumzana Raj Modi owebandla lezanu PF. Umswaburi uthi isifundo esimqoka asitholayo ngesokuthi uZulu kakafiki kusibanga sokuvotela umuntu omiyedwa. Kambe engaba icabanga na ukungena kubandla le-MDC kumbe elezanu PF? Sibe nengqoqo layo.
Umbuzo onzima ukuphendula wona lo ngoba kulama opinion amaningi ngendaba yalaleyo khetho, kodwa mina ngizasikhulumela kweyami kwesami isigaba ngoba i-experience yami le-experience yabanye ingabe ihlukile kancane. Kodwa ngingalitshela ukuthi i-view yethu mina ngahamba ngiliqembu ezimele lodwa as an independent candidate and I learned ukuthi African politics right kumbe LA yethu i-politics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela i-politics ngendlela eyiyo. Kuvotelwa amabhaji, akukaqalisi ukuvotela umuntu lezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usule sifundo sona leso manje ubona njani elakusasa, kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kuhluka ukujoyina amatente amakhulu ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle nokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha, ngoba xa ungahamba ulama policies kodwa ungela budget hayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini itente ofuna ukungena kulo?
Angeke ngikhulume khona lokho khathesi. Kuzaba lesikhathi esihle esene esi-right sokuthi sebe sikhethiwe ukuthi isikhathi engizatsho kumbe ngikhomente ngaleyo ndaba.
Ungasitshela ukuthi umumo okhona nalo owakathesi elizweni ubona njani, ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu asithi ngawakhethwa, ubona njani? Kuyini kahle kahle kade uza kukhangelana lakho?
Aluba ngakhethwa, aluba lakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi, ngoba xa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo, imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka, akula mafutha lawa, i-fuel ayikho, i-petrol ayikho, kulama-line amade, impilo nje isinzima. Isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo. ngoba sifike emaphethelweni kathesa kula misebenzi kodwa imphengo ilokhisiya phambili. Angithi ukuthi abakhethiweyo bayehluleka, abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu bengaqali bona ukubona ukuthi izinto lapho sokumele zithintwe ngale indlela ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.
Alo ke ngunkosazana Vimbayishe Muswaburi oncintisa kukhetho ezimele ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Akubizwa uzwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Hello ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe sise Washington DC okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxalo nkosikazi Juliet Ngiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa yile inhlanganiso ezokuncedisa abesifazane ikakhulu emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Uyabona emaphandleni kunengi okuswelwa ngomama. Silokhu sibakhuthaza ngamalungelo abo. Esa sikwenza ke khathesi ukuthi nxa sisenza izinto zethu, sisenza izifundo zethu, omama labo baba labatsha sibahlanganise ngoba abatsha yibo abayisizwe sakusasa and yibo abazathatha phela omama bakusasa. Kumele intsha iwazwisisa amalungelo.
Bayakwamukela njengoba sinanzelela ukuthi kulezi nsuku kuningi okuswelakalayo, imali, ukudla lokunye. Bengabuya bezofunda lokhu yini kumbe babe lokhu bezama ukuziselela?
Ababe bebuyile babe bekhangelela ukuthi lize ekukhuluma ukuthi singalungisa njani. Izinto azikho ezitolo, ziyadura. Izinto ziyakhwela nsuku zonke. Bakhulume njalo lokuthi katakula hulumende na ongabhoda lezitolo elungisisa ukwehlisa izimpahla. Bazenzela santando ukukhweza. Into nje abomama abasuka badane bakhale ngayo kulabo mama abakhethwayo ukuthi abamele omama emaphalamende abe-proportional leyana. Ngiyabona kumele siyiphathe kuhle, sizame ukuthi siyilungisise ngoba omama bayizwisisa, bababona omama labanemakhaya. Omama labana babuye uzathatha izinto phela uthi bayifaka ama-motion khona le-parliamenti. Asikwazi ukuthi bakhulumane. Abakuthoyo omama ukuthi asehlukaniseni uthi omama basuke emaphathini bamele omama basemaphathini. Kube labo mama aba-independent abamela nje umama njengomama bayefaka ama-motion ngezinhlupho zabomama emakhaya langamalungelo abomama. Kunjenjani sesisiyalima? Omama bekhaya abananto zokulima bayakhala ukuthi ama-tractor wona la aphiwa abantu ama-1-1 nxa kubuya i-tractor izencedisa omama abayekele ukuthi awugajompa balinyelwe nje kube lula ukusebenza.
Ezinye ke ingxaki elibhekana lazo ngenhlelo lezo elalivele selizisungule.
Inhlelo lezo asithe ezembuzi omama bahlutha ikhokhono ukuthi kumele aye kuproject aphinde ayedingela abantwana ayethena emalayinini. Sithi kubo Gwanda, kubo Stezi, kubo Stanmore abantu bayaquma, kubo Dambashoko lapho mama bayaquma ngezinyawo beze chona emalayinini khonapha eGwanda babuye baswele babuye bakume ngenyawo ngoba ngaphinde ayisebenzisa imali yakhona transport ikhwelile yonke into ikhwelile baquma ngezinyawo kulobu zimo obumangalisayo kubomama
kodwa indawo abaquma kuyo khona phana iyahambeka yini kumbe ngaba le ngozi
abangahlangana la ayihambeki asithi njenganxa uquma usuka kubomatshetsheni kubodambashoko siyawenza abantu abahlukunyezwayo i-violence ama-rap siyake sizwe abantu babulalana esitheketheni kubovova khonapho abanye bebesiya khona esitheketheni sakhona soneso sebesesabuke esitheketheni kuyabulawana i-violence inengi omama basebuvumele
kuyini eliyabe likwenza kunsukwane ezizayo
sikhangela zona i-16 days of activism okukhona kathesi ukuthi siyayenza ama-meetings labantu bema-church ama-church leaders la bomama abasezinkonzweni ngoba siyananzelela ukuthi ezinkonzweni lakho sekule abuse eningi siyayenza futhi i-conscientization kuhlangene omama obaba ama-traditional leaders labatsha ukuthi sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo ukuthi mhlaka 5 siza kuba ne-march sesindawonye ama-groups ona lawo abafundisi ababalisi abasebenza kuhulumende sisenza i-march sibe sesenza ama-debate ngamalungelo abomama sikhangelele i-gender based violence mhlaka 5 siyabe sisestezi mhlaka 7 siyabe sise-10 more kuyabe kuhlanganiwa 4 or 3 na i-Gwanda North
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Ngiwane umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazana abahlala emaphandleni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathele nokutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile mhlanga. Iqembu leDynamo salisinde ekugunyulweni kusigaba sePremier Soccer League kulandela unqotshwa kweqembu leNicrut ngeleHerentals nge-2-0. INicrut eyiyo esemsamo wengalane yemiklomelo ile miklomelo engu-33 okokuthi ingaze inqobe imidlalo yayo esisele izaba le miklomelo engu-39 kuthi iDynamos yona ile 40. Kuthi emdlalweni we-Chicken Inn ibe chiki lobhanqa 1-1 leDynamos komunye njalo umdlalo odlalwe lamhlanje iqembu leBulawayo City lele yada zibe yi-0-0. IZPC Kariba yona ingqobe iChapungu nge-2-0. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo khulekani bethule kumbe Cooksman. UCooksman usanda yethula ingoma ubanolila ayipheke kutsha.
Lokumila maboko baswa. Ningingise mwana kukwili. Lokumila maboko
yayazi ke ingoma kaSolomon Sikhuza kodwa ke lapha uCooksman uyipheke kakutha esebenzisa umculo walezinsuku okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
hayi lami ngiyawabonga futhi ukuthi lami mbe ingxenye yohlelo ngiyabonga futhi
ye ungasitshela ngengoma yakho entsha le osanda yethula sizwa abaningi bayithakazelela kakhulu ungasitshela ukuthi igama layo ithiwani njalo kuhamba njani ukuthi uze uyilobe
yebo ngiyabonga ithuba lonelokuthi lami ngike ngi-explain ingoma ingoma le ihlokozayo ngubanolile kusanya kukathi ukuthi i-remix ngoba sakhumbula ukuthi i-original yakhona yayenziwa inkunzi enkulu umoya Solomon Sikhuza so okwenze ngathi ngayi remixa kono ngifuna nje ukuthi indlela yoku appreciate ama legends akithi ukuthi imisebenzi yawo ibilokhezele nje ihlale isikhona ingabinise ngathi inyamalala kona bangabantu abakhulu kangaka abakhonsistenta njalo abayi-influencer abantu abaningi abaku-indaba so uku-remixa ingoma zifana lalona leyo banolileke ababeyikwenzela kona kwenza ukuthi ibe ngale ndlela okuyithathi kwesikhathi lesi kodwa ingalahli kakhulu ukubanolila yona leyani yayibi ngoba ungayilaleli ingoma nale ngendlela engiyenze ngayo ukuthi ile touch ye-house distance music yesikhathini kodwa amakatari kule ndawo lapha abakhona i-style zona besala really original style so i-experiment enja nje give engiyenzile ukuthi ngile ngithathe isungura i-rumba ngiyihlanganise le-house ngathi Jimmy sounds is done the thing that I think was
yo kumbila maboko baswa ngini se mwana kukeli
ukhangelele ukwenza ezinye njalo yini ezifana layo nale
ya kakhulu ngoba njengoba uke wakuthinta ukuthi kukhanya abantu abaningi bayi thokozelela yona le ubanolisi so khonokho ukuyithokozela kwabo sekuhle kwanika ama-plans okuthi ngiyenze ingoma ezithile ezama-legenda akithi ngapha abantu abanjengabo kudala umadayivana abantu abanjengabo ndukusmalak abantu abanjengabo kudala albertinyati so ama-plans vele yiwona lawo okuthi sekuzaba lezinye futhi ezama-legenda senza remix
kungani ungayenzanga laba lidlalade i-album
ngingathi nje okwenze ngayiyenzanga kwi-album okuyikho i-main reason owayingakhiphanga kwi-album ukuthi ama-friends imali yakhona eyokuthi ngenze i-full dlalade eliyabe liphekekile imali yakhona yesuke yasengalyangikhama ngoba ntiyabona ukuthi isikhathi esiningi nxa uzenzela yonke into oyenza iphuma kwesakho isikhwama kungela umuntu ongakukuncedisayo ezinye izinto ziyasuka zisikhama ngoba ntiyabona njengakathi esisakhanye lefuthi ukuthi senze i-video ngoma naleso ngiyimali futhi yona leyana efunakala so ikho nje awuthi ngiphi isinzi ngoba isinzi lesi silula ukuyiphusha ukwenza i-album
hayi sikufisela inhlanhla isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngithanda ukuvalelisa abalaleli bonke abomsakazo njalo bakhuthaza ukuthi abamdingo banolisa bamthole bamtholise
hayi ngiyathemba abazampholisa njengoba ikhisimusi isifika kanje bazagida
ye hayi siyabonga
Good. Nice, let's just go in. Lo ke ngumhlabeleli olodumo ukhulekani bethule kumbe Cooksman nebe sixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Ketha mamisa.
Unchi chi te,
cho zana zana cho nana ila cho ndi kumbu za kanyi ingoma mnandi ingoma ka Cooksman isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje leyazi ke ingoma iyakudala kodwa isiphekwe kacha ingoma ka Solomon Skuza singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebezikhokhela Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubesedolobheni le-Bedbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe abamvotelayo. Amapholisa aya emzini ka-Terence Mkhwananzi wabotshelwa kuqamba umongameli Mnangagwa ngokuphatheka ekubulaleni abazali bakhe enkayi besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa igugu rawundi na. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.